takaitika apa hakusi kuti maCivil Servants akabviswa kubva kumaministri zavo kuiswa pasi peofisi yapresident necabinet aiwa kwete chakaitika apa ndechekuti employer wavo yataa kuti Civil Service Commission uri yaibonzi kudhara Public Service Commission inotungamidzwa naDr Nzuwa ndiyo yakabviswa kubva kuministri yaimbonzi yapublic service labour and social welfare ichibva yaiswa anda yatinoti OPC kana kuti office of the president cabinet.
Izvi zvakaitirwei?
Izvi zvakaitirwa ndingati nekuda kwemhindu mbiri. Yekutanga ndeyekuti public service commission yataa kuti civil service commission iko zvino izvi ibazi repamusorosoro rakavakwa nekuda kweconstitution another word is a constitutional body hazvaikodzera kuti iitwe subjected to mastructures emaministry saka yaiswa pabazi rapresident nekuti chekutanga ndechekuti iwane commission yachona iwane udzamu hwayo neenderana nekuti chii nekuti iconstitutional body chechipiri ndechekuti ndiyo employer wedu tese maCivil Servants saka nekuda kuti employer wedu haagoni kuti ari employer oende unogara kumba kwamainini which is what a ministry is anobva wanga ari kwavahosi chaiko kwachoti kuopc kwachona kuoffice of the president cabinet chechitatu ndechekuti madecisions anoitwa neopc nemadecisions aemployer anofanira kunge achidondana pasaite yatinoti conflict
mandikatyidza nemibvunzo miviri yacharamba wokutanga ndewekuti izvo zvichabatsira sei vashandi uye wechipiri ndewokuti makadino kutaura nevashandi vacho musati maita izvi
pamubvunzo unyu wekutanga ndechekuti tabatanidza hofisi huru yemunyika yapresident nehofisi yevanopinza vanhu mabasa zvichireva kuti pane kudyidzana kwakabatana chaizvo chaizvo pakati pepfungwa yekupinza munhu basa nekumudiploya kumupa basa rachona iroro nekuti ikatarisa basa yapresident ndevekuti iite supervise maoperations ese mugovernment ndechekutanga pamubvunzo wenyu wechipiri unomboziva kana muchikwanisa mudumbiro remutemo wevashandi pane clause irimo inotaura kuti unoenda kunosevenza uri mubazi ranzi naemployer wako ndoraaona rakakodzera zvandiri panapa ndiri kutaura sapermanent secretary weinformation
right
mangwana chaiyo chaiyo vanogona kufunga kuti ndive minista wemayouth handigoni kukwikidzana nazvo nekuti ndo zvadachi employer izvozvo except pane nyaya yatitaura nezvaiyi havasi maworkers amuvha chamuvhiwa ihofisi yevanhu vanodi vanopinza vanhu mabasa zvekuti hatina hatingati pane zvazvinonyaya kureva kune mushandi changobezindechekuti mushandi paanga achiti po box nasa house iko zvine zvaakuti po box opc chete ndozvingoripo